zuva rashe netariro yenyika ichauya zuva rashe netariro yenyika ichauya. Muteereri, muchirongwa chakapfuura ndaitaura pamusoro pekutonga kwaMwari ndikaratidza kuti pane nyika nhatu munyika imwe chete. Nyika idzi sekudzitsanangura kwandakaita inguva dzakasiyana siyana dzinoda kuti iwe uzive. Ndakataura pamusoro penguva yekare iyo yandakati yaive nguva zvikuru sei yaive negakava pakuti vadzidzi veshoko raMwari havanyatsobvumirani kuti nguva iyi yaitaurwa naPetro aireva nguva ipi chaiyo chaiyo. Aireva here nguva yakanga iriko Adamu naEvha vasati vapinda mubindu kana kuti muEden, nguva yokutongwa kwaSatani apa akatongwa achibva akandirwa pasi panapa, kana kuti vaitaura here nguva yemazuva aNoa. Ndabva ndarangarira chimwe chimbo chataiimba patakatanga kudzidziswa tichiri kuchikoro chevaduku uko kuprimary, tichiimba pamusoro pezvaiitika mumazuva aNoa. Rwiyo rwainzi sezvakanga zvakaita mazuva aNoa. Hanzi vanhu vaiparidzirwa vhangeri asi vachiriramba. Ndomashoko echimbo ichocho. Muteereri, ini ndakati papfungwa dziripo mbiri zvikuru sei dzinopa nguva yedzi, ndinganyanyoda kufunga kuti nguva iri kutaurwa pano inganyanyisa kurerekera kunguva yaNoa, apo Noa akatumwa naMwari kuti andoparidza vhangeri. Sezvakange zvakaita mazuva aNoa, ndiye Noa waishuma ira vhangeri, asi vanhu vakarinzwa vakariramba, vakariramba chose. Hanzi vakarinzwa shoko ramuparidzi Noa, muparidzi wekururama, vakaramba shoko raaiparidza, vakaramba vachifunga kuti raive dambe. Noa aitaura akati Mwari vachatonga nyika ino, kune mvura zhinji iri kuuya, hama dzangu uyai mundibatsire tivake areka nekuti kutonga kwaMwari kuchauya. Hanzi nebhaibheri sezvaiveko mazuva aNoa vanhu vainwa vachifara. Ndofunga vamwe vaiti kundirambidza kuenda kundari inini, uchindirambidza kunovaka uchiti tinoda kuvaka areka, areka chaiyo kuti kuchanaya mvura. Unotamba Noa iwe, hameno zvako uri kurasikirwa. Vamwe tiri mudhindindi full time, tiri munguva yokufara chaiyo chaiyo, tiri munguva yokudhukirwa noupenyu, tichinyatsonakirwa, tichidya nooriva, tichicheka cheka nooreza, tichibaya baya nonariti. Ndofunga ndo zvaitaurwa nevanhu mumazuva aNoa, vachiramba maridzo yaiparidzwa nomunhu waMwari, vachiramba dzidziso yaibva kumunhu waMwari, vachiramba shoko raMwari rokuti kune kutonga kukuru kwakanga kuri munzira, kwakanga kuchiuya, kune kuparadzwa kwenyika kwakanga kuri kuuya. Saka tendeukai uyai mundibatsire tivake areka. Unozoona kuti vanhu vanomwe bedzi ndovakaponeswa munguva yaNoa, kusanganisirawo kuchizouyawo Noa wacho. Vanhu vatadza kugamuchira zvakataurwa naNoa. Mwari haana kuregera kuzadzikisa kuvimbisa kwake. Mvura zhinji yakauya. Ndinofunga payakatanga kunaya, vamwe vakati madziura chando. Ndobva vazoti zvanyanyisa. Vamwe vakati aiwa ibumharutsva. Ndofunga vamwe vakati zvanyanya izvi. Vamwe vakati aiwa mvura ndo yatotanga kunaya iyi kuti tichipinda mukurima. Mvura ikangoramba ichingopopoma chete, ichirovanayarovanazve mvura ichinaya kudaro. Asi ndinofunga vamwe vachingodi, vachingoramba bedzi kusvikira vazoona aisvika kudzimba zvadzaa kunyura. Ai ai, kuzvataa kutoparara, mumba hamuchagariki, kuzvataa kutofa. Aishe, kuzvataa kutoyangamara pamusoro pemvura, kuzotonyura. Ko makarwe zvaapese pese. Kusvikira ndinofunga nemakarwe acho kana kurarama akanga asingachakwanisi. Nekuti mvura yakange yawandisa. Garwe rinombodawo kakumbonodzambira mushana kariri panze apo. Asi hazvina kukoneka izvozvo. Nokuti mvura yakaramba ichinaya kusvikira nyika yose yaparadzwa. Zvinhu zvose zvaparadzwa Mwari vatonga. Kusvikira paya panguva yakazobuda murarabungu kana kuti rainbow. Mwari akaita sungano yekuti pamunoona murarabungu, munofanira kurangarira kuti handichazoparadzi zvenyika nemvura. Inini pese pandinotarisa kurainbow, ndinoti haleluya, haleluya, Mwari muriko, Mwari makanaka, Mwari munoshamisa. Nekuti rainbow iyo chishamiso chinoratidza, chinomirira, chinonongedza kuti nyika ino haichazoparadzwizve nemvura. Saka handitye mvura, nekuti nyika ino haichazoparadzwizve nemvura. Mwari vakatotonga kare. Asi Mwari havana kuti handichazoparadzi nyika zvachose. Vakati ndichazoiparadza asi rwendo runo nemoto. Ndozvakanga zviri munyika yekare. Nyika yechipiri yandakataura pamusoro payo inyika yazvino. Nyika yauri kurarama iwewe, nyika yandiri kurarama inini. Ndakataurawo kuti inyika yatiine mukana wekuteerera Mwari, yatiine mukana wekurarama zvinoenderana neshoko raMwari. Inyika yatiri kutarisirwa naMwari kuti tiite chimwe chinhu pamusoro peshoko ravo ravanotitaurira kubva mumagwaro. Inyika yatiri kutarisirwa kuti iwe neni tinge tichidzoka kuna Mwari, tinge tichinamata, tinge tichitendeuka, tinge tichirarama upenyu hwekutenda. Asi handiyo yoga, kune nyika zvakare yechipiri kana kuti tochiti yechitatu, tichibva mune yechipiri yandanga ndichitaura yazvino iyi. Yechitatu iyi ndonyika ichauya. Ndonyika yatakatarisira yatichapinda mairi kana Ishe Jesu Kristu vachinge vadzoka. Ndonyika ichamedza zviriko zvese nhasi. Ndonyika yakaimbwa nemuimbi akati kunoshamisa ikoko kunenge kusina mitoro. Inyika yekuti vakada nekutsarudza Mwari vanenge vari kuna Mwari, vakaramba vanenge vari kurutivi rwokuramba. Muchidzidzo chakapfuura muteereri ndainge ndichitaura pamusoro penyika yanhasi uye ndichitaurazve pamusoro pekutonga kwaMwari. Pandakanga ndichitsanangura pamusoro pekutonga kwaMwari, ndakataura pamusoro pekuti Mwari vachaparadza nyika ino, kwete nemvura, asi vachaiparadza nechi? Nemoto. Chinhu chandinoda kuti urege kukanganwa ndechekuti icho zvose izvozvo zvichazoitika chete kana zuva rashe rinonzi zuva rashe richinge rauya. Zvino chimwe chinhu chandinoshuva kuti dai chechi yaona ndechekuti icho hapana munhu kana mumwe chete zvake anoziva kuti zuva racho chairo nderiini chaiye. Mwari havana kubudisa pachena pamusoro pezuva racho iroro. Kunyange naJesu chaivo vanotaura kuti havazive musi wacho chaivo. Iko zvino ndinoda kuti timboverenga magwaro tigonzwa kuti anoti kudii. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza kuti zuva rashe netariro yenyika ichauya. Zuva rashe netariro yenyika ichauya. Saka ngatimbotarisai zuva rashe. Kuti zuva rashe iri rakambomira sei. Pandima 10 muchitsauko chechitatu chetsamba yechipiri yamupostori Petro, tsamba yechipiri yamupostori Petro chitsauko 3 pandima 10, shoko roupenyu rinoti, asi zuva rashe richauya sembavha naro denga richapfuura nokutendera kukuru, nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa, nenyika namabasa ari mairi achapiswa. Nguva zhinji panogara paine kusawirirana pamusoro pekuti chiti kweichochi chichava pai chaipo. Vamwe ndo vanenge vachitivo zvichida chiti kweichi chichatora nzvimbo apo Kristu anenge auya kuzomisikidza umambo hwake panyika. Vamwewo ndo vanofunga kuti chiti kweichi chichaitika apo panopera umambo hwashe hwemakore ane churu. Ini ndinotenda kuti inguva yekutambanudzwa, kana kuti inguva yakatambanudzwa inozarura nguva iya yokutambudzika kukuru. Mushure menguva yacho iyoyo ndipo pachazouya kutonga kwashe. Chandinoda kuti urambe uchirangarira ndechekuti icho zuva racho kana richinge richiuya hapana munhu achange achiziva. Sokuuya kunongoita mbavha pakati pousiku ndiko kuuya kuchaita zuva racho. Saka zvinongoda kuti munhu anga akazvigadzirira chaizvo. Ndinoda kuti mushure mechidzidzo chino wogozoverenga tsamba yamupostori Pauro kuvatesaronika yekutanga chitsauko chechishanu pandima yechipiri. Tsamba yamupostori Pauro kuvatesaronika yekutanga chitsauko 5 pandima 2. Pauro ana mashoko makuru kwazvo anotsigirana nezvinotaurwa namupostori Petro. Mupostori Petro anobudisawo pachena kuti Mwari vachatonga munguva ichauya sokutonga kwavakangotonga nako munguva yakapfuura. Chingangosiyana zvichida ndiwo mutongo wacho chete. Mwari vakambotonga nemvura, asi rwendo rwuno vachatonga nemoto. Zuva rashe pacharo rinosanganisira kutongwa. Ukacherechedza uchaona kuti inzwi rekuti zuva rashe rinonyanyonzwikwa chaizvo mumagwaro. Vaprofita vakarishandisa, naishe Jesu pachavo vakarishandisa, navanyori vazhinji mutestamende itsva vakarishandisa. Ichocho ndicho chimwe chiratidzo chokukosha kwezuva racho iroro, uye richauya chete. Kana richinge rauya, ndinotenda kuti ndiko kuchava kuvamba kwenhamo kuupenyu hwevaya vasingadi kunamata Mwari nhasi uno. Pandima 11 muchitsauko chechitatu mutsamba yechipiri yamupostori Petro. Tsamba yechipiri yamupostori Petro chitsauko 3 pandima 11. Shoko roupenyu rinoti, izvi zvose zvazvichaparadzwa saizvozvo, imi munofanira kuva vanhu vakadiniko pamufambiro wenyu mutsvene nokunamata Mwari? Zvino mupostori Petro anotaura kuti savanhu vanoziva zvakamboitika uye nezvichazoitika, anoda kuti iwe neni tirege kuva vanhu vanongozviraramira havo upenyu hwavo husina gwara, tichirarama nokuzvinyengera uye tichiramba zvokwadi. VaKristu vanhu vanoda chaizvo kunge vachipikisa vamwe vanhu. Asi ini hangu chandinongoda kukubvunza ndechekuti icho chauri kumboitawo kufambisa shoko raMwari chii? Dzimwe nguva hapana, unongovawo munhu chete. Mudikani, mufambiro wako chaiwo wakadii pamberi paMwari? Ufunge iwoyo ndiwo mubvunzo muKristu mumwe nomumwe angadai achizvibvunza nguva dzose. Ndinongoda hangu kuzvibvunza kuti ko, handisi kutonga vamwe here? Handisi pano kutonga vamwe vaKristu? Ndiri pano kuti ndifambise shoko raMwari uye kuti ndireve zvakanaka nguva dzose, ndichifadza Mwari navanhu. Ufunge wakakomborerwa chaizvo wena kana muupenyu hwako uchiwana nguva yakadai yekuzvinzvera upenyu hwako. Pandima 12 muchitsauko chechitatu chetsamba yechipiri yamupostori Petro. Tsamba yechipiri yamupostori Petro chitsauko 3 pandima 12. Shoko roupenyu rinoti, imi munotarira nokushuvawo kwazvo kuuya kwezuva raMwari, nezvedenga zvichanyauka zvichipiswa. Mupostori Petro anonyorera kuvaJudha vainge vakapararira nenyika yose achitaura kuti zuva raMwari rinouya. Anotaura zvekuti zvedenga zvichanyauka, zvichaitwa zvose nokuparadzwa kukuru kwazvo. Ichi chimwe chezviitiko zvichaitika apo nguva yokusingaperi-peri isati yauya. Ndinofara chaizvo kana ukaona mukana wekuverenga zvakazarurwa chitsauko 21 pandima yekutanga zvichidzika zvakazarurwa chitsauko 21 pandima yekutanga zvichidzika. Kutaura chokwadini hangu handizivi kuti chirudzii chaizvo, asi chandinongoziva ndechekuti icho zvedenga zvose hanzi zvichanyauka. Pachava nokutsvuka kukuru kwazvo panyika yose, pachava nekutsva kukuru kwazvo. Iko ndiko kumwe kutonga kwaMwari. Iko zvino ndinoda kuti ndigotaura pamusoro pechimwe chikamu. Ndakambotaura kuti mupostori Petro anotaura pamusoro penyika yekare, nyika yenhasi uye nenyika ichauya. Zvino ndinoda kuti ndimbotarisa pamusoro penyika ichauya. Iyoyo chete ndiyo nyika isati yamboraramwa kana naani zvake. Ndinotenda kuti kana iwe neni tichinge takunda, tichararama muupenyu hunouya munyika ichauya zvachose. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti zuva rashe netariro yenyika ichauya. Zuva rashe netariro yenyika ichauya. Asi iko zvino izvi ndiroda kuti timbotarisa nyika inouya. Nyika inouya. Tanga tichimbotarisa zuva rashe, iko zvino tava kutarisa nyika inouya. Iko zvino mupostori Petro anobva auya kune izvo zviri mberi chaiko. Sokutaura kwandaita, anotarisa pamusoro penyika ichauya. Nokuda kwekuti zvenyika zvose zvichanyauka hazvireve kuti Mwari vanenge vapedza nyika. Ufunge kana vanhu vachinge vapererwa nyika yaguma, hazvireve kuti chero naMwari vanenge vagumirwa. Sokutongwa kwakangoita nyika munguva yekare, ndizvo Mwari zvavachangoita munguva ichauya. Vachatonga zvenyika ino, asi inenge ichingoenderera hayo mberi. Pandima 13 muchitsauko chechitatu chetsamba yechipiri yamupostori Petro, tsamba yechipiri yamupostori Petro, chitsauko 3 pandima 13, shoko roupenyu rinoti: asi sezvaakapikira, tinotarira denga idzva nenyika itsva munogara kururama mazviri. Kururama hakugari munyika ino yatinorarama nhasi uno. Panyika ino handi kumusha. Ufunge tingava yedu nekwatinoenda tichiti ndiko kumisha yedu, tichizvakira dzimba dzakanaka. Asi chokwadi chaicho ndechekuti icho kururama hakusati kuri kumusha. Misha yose yatingati ndiko kumisha yedu kungangova hako kumisha yedu kwatingagara hedu isu savanhu paupenyu huno hwapanyama. Asi kururama chaiko kuchagara kumusha, iwo musha uchauya, inova nyika itsva nedenga idzva. Mwari vane nyika itsva ine urongwa hutsva nokugadzirirwa kutsva. Ini ndinoona kuti nyika iyoyi ichauya yakasiyana nedzimwe nyika panyika pachinhu ichi chokuti icho hunhu hwayo hunenge huchibudiswa nokururama. Kururama chete ndihwo upenyu hunenge huchiraramwa nevanhu vanenge vachirarama munyika imomo. Imomo ndimo muchange muchigara kururama kwose. Pandima 14 muchitsauko chechitatu chetsamba yamupostori Petro yechipiri, tsamba yamupostori Petro yechipiri, chitsauko 3 pandima 14, shoko roupenyu rinoti: saka vadikanwa, zvamunotarira zvinhu izvi, shingairai kuti muwanikwe naye muno rugare, musino ruvara, musine mhosva. Saka vadikanwa, zvamunotarira zvinhu izvi, aya mashoko anotaura kuti zvatinoziva chokwadi ichi chokuti icho nyika ichatsva, tinobva taona kukosha kweupenyu hweumwari iko zvino nenguva ino. Iwe neni tinofanirwa kurarama upenyu hwakarurama pano pasi. Tirege kumirira kuzorarama upenyu hwakarurama kana tichinge taenda kudenga. Ufunge Mwari vanoda chaizvo kuti iwe neni tive vakachena vakarurama, vane upenyu husina mhosva, kuti tive neupenyu hwakachena nguva dzose. Upenyu hwakarurama handi upenyu hwekudenga chete, asi kuti tinofanirwa kutanga kuurarama pane ino nyika. Musiyano wacho chete nokudenga ndewekuti iwo pano panyika panosangana vakarurama nevasina kururama. Asi kudenga kana kunyika itsva kuchange kune vakarurama chete. Ufunge muupenyu munhu anofanira kunge achicherechedza chaizvo upenyu hwake, achiona kuti chaicho chaanenge achiraramira chii. Ichokwadi kuti muupenyu hwedu tine zvinhu zvizhinji chaizvo zvatinokoshesa uye zvatinenge tichida kubata mukurarama kwedu. Ukabvunza munhu kuti icho chaunoda muupenyu hwako kunyatsobata ndechipi, mumwe anoti iye, aiwa, ndinoda hangu kushandira ramangwana rangu kuti ndigova neupenyu hwakanaka. Mumwe anoti iye, ndinoda kushandira mhuri yangu kuti igova neramangwana rakanaka. Izvozvo hazvina kana kumboipa ufungi. Asi icho chinangwa chikuru cheupenyu ndechei? Chinangwa chikuru cheupenyu ndechekuti icho munhu araramire Mwari noupenyu hwake. Kana munhu achinga angoraramira Mwari chete, ndinotenda kuti zvimwe zvose zvaangada muupenyu hwake, Mwari vanozongozvizadzisa. Ndizvo shoko raMwari rinotaura kuti pazvinhu zvose titange kutsvaka ushe hwaMwari nokururama kwavo, zvimwe zvose zvichawedzerwa kwatiri. Kana munhu achinga atanga kutsvaka ushe hwaMwari, anenge asina kurasikirwa, nokuti chinhu chimwe nechimwe chaunorasikirwa nacho nokuda kwaMwari, Mwari vanochiripira. Vanhu vangaona sokunge unenge warasikirwa, asi Mwari vanenge vachikugadzirira ramangwana rako. Vanenge vachikugadzirira upenyu hunouya. Kwanhasi ndinoda kuguma pano. Chidzidzo chinotevera ndicho chichange chichipedzisa tsamba yaApostori Petro yechipiri. Chandinoda kukuyeuchidza ndechekuti icho nyika yekare yakapfuura, uye nyika yanhasi uno ichaparadzwazve. Asi iwe unogona kutizira noupenyu hwako kuna Mwari. Mwari wokudenga denga ngava kukomborere utizire kukururama kwaMwari kunobva kudenga.